kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chichave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda munzvimbo dzeruzhinji vanhu vemumasvingo vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose vaedward jacob manzanga avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri
zvaine zviri kuinzwisisa kuti chirwere chinopomerwana asi dambudziko guru ndirori ndikaenda kumbazi zvinofane zvara navana zvikoro zvikavhurwa skurfizodi kana kuti kuti tigare kuti kufane kubikwa vedu we kuti tibude masi zvakufane kuti tinofa saka kuti kufane kubikwa hama dzangu
mumwe mugari amai nyengetirai bosha vanotiwo upenyu hwavo huri parumananzombe nenyaya yecoronavhairas nekuti vakarega kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara
tinoda chose ende hatidi kutapurirana asi dambudziko nderokuti tine nhamo hatina chokupa vana hatina chokuti tidii tinorarama nehand to mouth kuti vana vedu vadye hunge tatengesa hatina indastiri yatinogona kuwanda izvozvo tiri kunzi maexamination fee titope tofanira kuti tisevenze titetea kutosvika hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tireize mari iyoyo iti kuti vana vedu vaende kuchikoro kutya tinotya asi hatina zvokuzvi nokuti chero kanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo paunofanira kuwana sasi wotomboshingirira kuti ubvute sadza iroro shumba chero ichiuya haiwa ungoti hameno zvauya chauya chauya chishandira vanhu vangu
vanochinja mari pamusika mutema vakaita savasamson mutouro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo
aiwa zvikasikasatochinjisa mari tingatofa nenzara manje nokuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinhu chichagara pamari chakatongogadzirwa chekachirwere chinotongofamba nemhepo saka zvinova ti chinogona kutokubata chero usingabati mari saka manje nii ndirege basa manje ka ndingafa nenzara
hurumende pamwe nekanzuro yemasvingo dziri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende munzvimbo dzeruzhinji dzakaita semisika mabhawa dzisvondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavhairas kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi meya weguta remasvingo vacolin maboke vati kanzuro yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuro kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vaitarisirawo kuvhara misika vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagarikai mukura vanoti chirwere checoronavhairas chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika
nekuti mukatarisa muraramiro uri kuita vanhu vedu muzimbabwe hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika asina kudzoka pamugwagwa kuuya kuzotsvaga mari so iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana naro munyika ino yezimbabwe kana hurumende isina kugadzirisa kuti zvofamba sei handioni zvichibudirira chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo
vamwe vagari vanoti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetse yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba